Vachitaura nestudio 7 nhasi vanoona nezvechirongwa ichi muzvare Fortune Mabhandi vati vanhu vatatu ndivo vachakwanisa kuviwa namazvikokota nhasi. Muzvare Mabhandi vanoti asi vanotarisira kuti madzimai makumi mana nevashanu ndivo vachakwanisa kurapa mumwedzi uno wanyamavhuvhu mudunhu reMashonaland West. Muzvare Mabhandi vanoti madzimai echidiki vanororwa nguva yavo isati yakwana ndivo vakawanda pane vanhu vari kurapwa.
Chirwere chekutsemuka dundira ichi tinoona kuti chiri kunyanya kubata kuvana vadiki vanokurumidzisa kuita vana vasati nguva yavo yekuita vana isati yakwana, yatinoti isusu early child marriage. Vanhu vakadaro ivavo ndova unoona kuti vanongozotsemuka madundira iwayaya vongogara vakadaro, nekuti operation yacho inoti dhurei kugadziriswa. Saka sezvo ichidhura kudaro vanozongosvikawo mukuchembera vakangotsemuka.
Muzvare Mabhandi vanoti chirongwa ichi chatambirwa nevanhu vakawanda uye chinopa mukana wekudzorerera hunhu hwemadzimai anorwara nechirwere chekutsemuka dundira.
Chirongwa ichi chakatambirwa zvakanyanyisa nemadzimai nevanhu vese vane dambudziko irori rekutsemuka kwedundira, nekuti dambudziko rinorwadza, rinoshungurudza kuti munhu auchakwanisi kubata mamwe mabasa, ninge wakungozvidzora pane vamwe. Saka kutambirwa kwaro kwakaita nderekuti rakukwanisa kupa vanhu hunhu hwavo, vanhu vakukwanisa kurapwa mahara vachidzokerwa panzvimbo.
Madzimai akawanda anotsemuka dundira munguva dzekubatsirwa, uye chirwere ichi chinobatwa nemadzimai echidiki zvakanyanya. Sangano reWomen and Health Alliance International WA riri kukurudzira madzimai ane dambudziko rekutsemuka munguva dzekubatsirwa kuti vapinde muchirongwa chinobatsira pachera madzimai ane dambudziko iri. Chirongwa ichi chiri kuitwa neWOW ichiyamurwa nebazi rinoona nezveutano pamwe nemamwe masangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.